sachigaro wepharmaceutical manufacturers association of zimbabwe vaemmanuel mujuru vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya mari yekunze
maromo chiva zvatinoshandisa kuti tibike mushonga uno munyika tinoda 2.2 million pamwedzi iye zvinoizvi tiri kuwana for the past 3 months takawana 10% asi mushondo radarika tawana almost close to 2 million totenga kusouth africa kuindia nekuchina
mashoko aya atsinirwawo namuzvare emily nyati avo vanotengesa mishonga muharare
tinoimporta mishonga yakawanda even inomanyufekchwa yacho locally inoda maraw materials which are imported all of them we haven't been getting allocations as pharmaceutical sector even just health in general I think the major allocation was in April and then after that in essence tingatoti hapana hapana
muzvare nyati vativo nyaya iyi yave nenguva isina kugadziriswa
nyaya iyi inotanga iye zvinoizvi it's now been like 1.5 years or so or even 2 years tichinyengetedzana tichivaudza kuti kuchaita crisis but pasina chakaitika
tavabvunza kuti ndeipi mishonga iri kunyanya kushayikwa
mishonga yese hapana yatingati iyi ndo iri kuwanikwa iyi because yese iri kutoshayika unogona kuwana mumwe mumwe woshaya saka pane vanhu vanonwa sinoti machronic medication yezvinhu zvakaita sebp sugar whatwhat zvinogona kushaya basa kuti wawana one woshaya imwe yacho
hurumende inoti iri kuedza kutsvaga mari yekubatsira mukutenga mishonga uye nezuro yakabva vanotenga nekugadzira mishonga mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru zviviri mushure mekunge yambopawo mari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvisere svondo rapera asi chiremba dr rutendo bonde vanoti mari iyi idonho remvura mugwenga
sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million saka tinozvibvunza kuti wanoprioritiza chii
mukuru wechipatara chemupilo hospital dr solwa yongwenya vaudza nepenyuro yezbc nhasi kuti vasara nemishonga inokwana mazuva gumi chete matambudziko aya ndemamwe akatarisanawo nezvipatara zvikuru zvakaita separirenyatwa hospital harare hospital ubh nezvimwe zvipatara zvose zvehurumende mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemishonga
mafamasi mazhinji atiinawo ese ari kuti mishonga yavainayo iri kutengwa nemari yemadhora ekuamerica asi ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe havasi kukwanisa kubata madhora ekuamerica nekuda kwokuti vanhu vanotambira mari yavo nemabhonzi nemaRTGS
varusike vanotiwo vamwe vanhu vave kutopona nekuenda kumaprofita nekun'anga
nekuda kwekuti vapererwa vamwe vaakuenda kumaprofita vamwe vaakuenda kudzin'anga vamwe vaakunotenga mishonga inokuparalo maketi ende mimwe mishonga iyi ine dambudziko rekuti haunyatsoziva kuti mafake drugs here mishonga chaiyo chaiyo here inozonyatsoshanda here kwoita njodzi nawo yekuti vamwe vanozopedzisira dambudziko raakuzokurisisa nokuti kumwa mishonga isingakwanise kurapa dambudziko rauinaro
pharmaceutical society of zimbabwe iyo inogadzira mishonga inoti inoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu kuti itange kushanda zvakanaka vepharmaceutical wholesalers association vanoti nekuda kwechikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu havachakwanise kupiwa mishonga kwavaiitenga vanoti pamwedzi vanoda mari inosvika mamiriyoni masere ndakamirira studio 7 muwashington ndini blessing zulu